tokunzwa kwatinoita tichitaura namudzviti wenzvimbo yehwange namudzviti mukuru weprovhinsi yemadhebhelele inonzwa kuti vanhu vazhinji vakaitwa pahwange guest house. Chavanganyanya kuda zvavo ingava chokudya nezvimwe zvokufuga nekuti mvura payakapinda mudzimba dzavo yakatotesa zvese iri zvekudya izvi zvimwe zvakakanganisika. Saka hurumende inotarisirwazve ichidetserwa nehama neshamwari dzayo batsira vanhu ivavo.
Asi sebazi rinoona nezvenjodzi, makange makwanisawo here kuyambira vanhu kuti kune mafashamu ainge ave kuda kurova nzvimbo yavo?
Takaitira mafashamu avo ndekuti unongoudzwa kunzi mudunhu remathebhelele ndisaudzi kuri kuuya mafashamu, asi kuti kuzoziva kuti kumuzimwani here, kumatopo here. Saka chatakaita kuudza vanhu kuti vagare vakagadzirira